Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 23 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta epetrol nemasendi maviri chete hakuna zvakunobatsira veruzhinji nazvo. Imwewo nyanzvi inoti hurumende haichakwanisi kuita basa rayo nemazvo sezvo isingazivi kuti upfumi hwenyika ndehwevanhu kwete ivo. Tichatarisa nyaya yezuva rekrisimisi uye zvinofungwa nevamwe pamusoro pezuva rinokosha iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta epetrol nemasendi maviri chete kwakaziviswa nechitatu neZimbabwe Energy Regulatory Authority nemasendi maviri hakuna zvikuru zvakunobatsira veruzhinji nazvo sezvo kuri iri diki zvikurusa. Zera yakazivisa kuti mafuta epetrol akanga adzikiswa kubva padhora nemasendi makumi mashanu kana kuti US$1.50 kuenda padhora nemasendi makumi mana nemasere kana kuti US$1.48 parita. Mutengo wemafuta edizili hauna kudzikiswa mumadhora ekuAmerica sezvo wakaramba uri pa US$1.62 parita. Asi wakakwidzwa madhora emunyika kubva paZimbabwe $1,094.04 kuenda pa $1,090.38 parita. Dr. Chitambara vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutengo wekuripira kumabhazi kana kugadzirwa kwezvinhu nemakambani ucharamba uri pauri nekuda kwekuti mari yaderedzwa nayo iri pasi.
Kudzikiswa kwemafuta epetrol kwataona kwaitwa nefusens hakuna effect yakakura yakunonyanya kuita in terms of kuderedza cost of transport kana even cost of production or even cost of providing mangma services munyika. Percentage reduction yacho haina kukura zvakanyanya, haisi very significant. Uye watikuona kuti mutengo wedizili wangoramba uri pawanga uri, hauna kuderera. Kunetsa kuri kuita magetsi pane ino nguva kwaita kuti vanhu vakawanda, even mabhizinesi akawanda angachishandisa majenereta anoshandisa iwana dizira. Saka zvatoita izvo kuti mitengo yekuprodusa zvinhu munyika muekonomi itikwirirei.
Takatarisawo mutengo wemafuta muZimbabwe tichienzanisawo nedzimwe nyika mudunhu reSADC.
Tatarisawo mitengo yemafuta muZimbabwe nekune dzimwe nyika. So far pane ino nguva kune website inonzi globalpetrolprices.com vanomezha mitengo yemafuta munyika dzese pasi rino rese. Pari zvino average price yepetrol globally iri pa$1.28 US dollars, $1.28. Makaona kuna South Africa petrol iri kutengeswa ne$1.34. Then over Zambia petrol iri kutengeswa ne average about $1.45. Saka muZimbabwe yedu iri pa$1.48. Zvoreva kuti muregion medu muno muSADC Zimbabwe ndisiba number one in terms of mutengo wepetrol and even mutengo wediesel. Makaona diesel global average price iri pa$1.32. South Africa iri pa$1.50, kuZambia iri pa$1.54, yedu iri pa$1.62. sazvoti in terms of bet petrol ne diesel tri pamsoro munom subject region
asi zvine zvinokanganisa here iko kuve nemutengo uri pamsoro kudarika dzimwe nyika
zvino affect the cost of doing business is no there that tingati pachirungu competitiveness uyo zvakare nyaya dzeng productivity tinonyanya kwanzisa kuti mitengo ikwire of course mitengo ina affect pa nezvikuitika globally nekuti Zimbabwe atiproduce crude oil tinotenga kune dzimwe nyika saka pane maexternal factors atisingakwanisinge tichicontrola but atirikuona kuti globally mitengo yemafuta yange yachitidereireiwo especially pasara pakuti the global economy iri murecession iro gore rino saka muzimbabwe tinoona atinoti maduties or even matax atinoita levy pafuel anga akati one day saka ndoma anocontribute kazhinji mukukwira kwemutengo wemafuta muzimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika saka zvinotikanganiso in terms of loss of competitiveness yatambotaura zvinozaida kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira muzimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika isai nyika dzakatikomberedza
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 zvichakadaro tabatawo muzvinafundo Elliot Masocha tikavabvunza kuti zvose zviri kuitwa nehurumende izvi zvakarongeka here hurumende inonzwisisa zvairi kuita here kana kuti hurumende iri kutadza kunzwisisa zvainofanirwa kuva ichiita munyika
vanhu vajairira maitiro avo okuti zvinonaka zvinoirwa vanhu naivo saka ndikouorwira kwatagara tichitaura kuti huzere uori hunoitwa nenzira yakasiyana-siyana corruption iyo yokupanana zvinhu iyo iyi takamboiwazve ichiita mukurumbira yokupanana mapurasi ikoko kuti vana nhingi ndo vanoawana mapurasi iwayo saka handingamboti kukonewa zvese nokutarisira vanhu pasi vomuzimbabwe kuti avava havana chavanowana isu ngatitange tawana zvakati nokuti tisu pamwe takarwira nyika pamwe kutisu tiri kutonga aiwa kuti mutungamiri avapo vanhu kuti hondo yenge yakahwinwa ichimurenga vanhu zvekare simba rinobva muvanhu izvi zvayo zveeconomics zvinonzi kwai top down economics zvokuti kwai vari kumusoro ngavagute vari zasi vozoguta kana ichoguta kumusoro hazvisumudzi upfumi hwenyika uri kuzasi uku murombo akariritirwa mari yacho unoisa muekonomi isu tiri kumusoro kunyange tikapuwa mazimari acho tiri muhurumende imomumo hatikwanisi kusumudza upfumi hwenyika nokuti ruzhinji rwezimbabwe ndo huri kutsoka uku hunoda kuriritirwa huri kuchema magetsi huri kuchema zhara huri kuchema mbeu yepfumvudza iyoyo vanozenge vondopiwa kapu chete chete tiri kukonewa kusimudza nyika yedu tiri kukonewa kuvaka nyika yedu chatiri kugona chete apa kapu kuputsa nyika iyi tozopomera dzimwe nyika kuti dzatipa zvirango zvoupfumi isu tichitambisa imwe mari yatinenge tinayo kuti taakutokweretesa zvedu umwe munhu mp maminista vati vanoida here taakuti kuvamanikidzira zvimwe zvinhu zvakaita samaelection atiri kuona mberi uku
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio kwekare neStudio 7 hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi nemusi wesvondo vazhinji pasi pose vachange vachicherechedza zuva rekisimusi nenzira dzakasiyana-siyana munyika vazhinji vanenge vaine tarisiro nemaonero akasiyana vachipana zvipo vachitandara vachifara uye vachiziva kuti zuva iri rinokosha kuvatendi vechikristu Evans Zininga weStudio 7 atora nguva yekutaura nevanhu vakawanda kuti tinzwe maonero nezvavanofunga pamusoro pezuva iri
kwasara mazuva mashoma shoma kuti tisvike muzuva ra 25 zvita rinocherechedzwa Kisimusi iro rakatangwa mugore ra 336 munguva yamambo wechiRoma ainzi Emperor Constantine akava mambo wekutanga wechiKristu pasi rino. Ibesanwa mumaguta mumigwagwa nekumatunhu agere veruzhinji negadziriro dzezuva iri. Mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato rinokutonga rezano PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo rinokurudzira mhuri yese yeZimbabwe kuti ive nezororo rekisimusi rakanaka asi vanhu vasakanganwa kuti gore rinouya vagadzirire kunonyoresa nekuzopinda musarudzo.
Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai kumativi mana enyika navose vari kunze kwenyika vangadai vari kutibata uyezve vasina kukwanisa kuuya kunge vachisangana pamwe chete nehama dzavo muhoridhe yedu yakakura yokuzvara arwa kumwana komana waMwari Jesu Kristu panguva yeChristmas. Musangano weZNPF unokushuvirai kuva neholiday yakanaka kwazvo. Tinokushuvirai kuti mufambe zvakanaka mumigwagwa. Kunyangwe mhamba ikakubatai, asi tinokumbira kuti mufambe zvakanaka musvike mamwe apenyu. Jehovha wehondo akufambisei neruoko rwake rune simba. Asi ndinokukurudzirai zvekare, takamirira musangano weZNPF, kuti musakanganwa kuti gore rinouya kune nhimbe iriko. Tinosangana kunovhota. Naizvozvo ngatiinde tinonyoresa kuvhota vasati vanyoresa kuvhota vangava vari musangano. Tinokurudzirai kuti munoregister kuvhota. Vamunangagwa vanokushuvirai zororo rakanaka. Musangano weZNPF unokushuvirai zororo rakanaka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato guru rinopikisa reCCC muzvare Fadzai Mahere vanga vati vachati pamashoko avo eKisimusi asi vanga vasati vaita izvi pataenda pamhepo. Asi vanotungamira rimwe bato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vaCharles Muchineripi Mutama vanoti bato ravo rinoshuvirawo veruzhinji Kisimusi yakanaka uye vanhu vagare nerunyararo chero vachipokana pamaonero pamafungiro.
Ndoda kukwazisa zvizvarwa zvose zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa neizvo zviri munyika yedu. Vose vari mumapato akasiyana siyana ndinokuchingamidzai ndichiti muve neChristmas yakanaka negoredzwa rakanaka mumigwagwa. Tifambe takachengetedzwa naMwari tigofara zvinemwero, asi mugoredzwa ra2023 tive nerunyararo mukuyarana munyaya dzezvematongerwo enyika nekushandira nyika yedu takabatana sevana veZimbabwe.
Vataura vakamirira vanotengesa pamisika vachitungamira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VESET vaSamuel Wadzai vakurudzira vanotengesa nevane mabhinda uko kuti vatore mukana uyu kuti vazorore vatange gore rinouya vaine simba idzva.
Kurudziro chedu ndichocho chekuti matambudziko tinoziva aripo akawanda but mukana wokuendera nehama neshamwari wokuzorora. Saka takanokurudzira mamembers edu kwese kwavari nyika yose kuti vaine zvororo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday hurumende inopomera mhosva vari mumabhizimisi ezvezvicherwa ichiti vanoviga migodhi yezvicherwa yavanenge vawana. Izvo inoti zviri kukonzera kurasikirwa kwenyika nemari inoita mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora. Hurumende inoti izvi zvakonzera kuti idzike mitemo yakaomarara pamwe chete nekuongorora nzvimbo idzi nguva nenguva. Hurumende yamira kupa vanhu magwaro ekuchera zviwanikwa ichiti vanhu vari kuda magwaro awa vawandisa zvisati zvamboonekwa munyika. MuNewsday makare masangano akazvimirira pamwe nemasangano anopikisa anosora maniriro akaita zvinhu munyika vachiti zuva rekubatana kana kuti Unity Day harisisina zvarinoreva. Vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukumisa mhirizhonga mune zvematongerwo enyika uye mukubatanidza vanhu munyika. Zimlife.com rinoti vanhukadzi vaviri vakanga vari mubhazi raibva kusouth africa richienda kuHarare vakapfurwa nembavha mbiri vakafa nezuro munzvimbo iri pakati pemontsole netranskop mudunhu reLimpopo musouth africa. yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magasibero ekustudio 7 ndinonzi Tafadzwa Charamba, ndoda kumbokomendawo panyaya yaComfort Dondo yamuri kutaura nayo. Ari kuti hei, takaona musangano wakaitwa navaBiden vanhukadzi vaiva shoma, saka aida kuti vaite vangani vanhukadzi. Toziva kuti musha mukadzi pakudii, pakuchengeta mhuri, ari mumba achirerekera mhuri, achiona kuti vana vapfeke vadyei, chii chiri kunetsa, achirayira vana, achikanzela vana kuti vana vaite vana kwavo, vasaita nhubu. Iye chatoda kuti vanhukadzi vanyaita zvigano ndezvei vaitadza kuchengeta mhuri mudzimba. Mukadzi kana wangowanawo basa ndizvozvo zvakwana, kwete kuda kupinda kupolitics achingosocializa nevamwe vanhurume. Iye mukadzi womunhu ari munhu, mukadzi ngaachengete mhuri. Basa hatirambidziri bati ngaende kumabasa ari noma, anoenderana nekuti uri munhukadzi. Ndomaikoraidza munoda muno magona.
Zvakanaka kuti America iprotect macitizens eZimbabwe ichipa zvirango vari kutonga, asi chinhu chatisiri kunyatsa kuonawo ndechekuti isu vacho vari kuprotektwa kwacho tisu tiri kutambura. America hainei nekutambura kwevanhu neurongo huri muZimbabwe. Vane basa rekungoti maraiti ngaachengetedzwe, but we know very well kuti nyika dzakaratana Zimbabwe, vana Russia, vana China, they will never submit to the American demand. They will never. Asi akakungotambura kwokuti inongoramba iri history yekungonzi zvirango zveupfumi dai America yatibatsira. Chinhu chatofanira kuziva semacitizens eZimbabwe ndechekuti America haikwanisi kuti iuye kuno kuzotonga Zimbabwe. Saka tinofanira kuti tiite zvinhu zvedu tichiziva kuti tichangoramba tiri mazimbabwenzi, dai paive neimwe nzira isiri yemasanctions. Masanctions iwayo ari kuafecta everyone. Ivo vacho vari kunzi vari kupa masanctions vanogara nemaus dollars acho ekuamerica, vari kunzi ndivari kuprotektwa vacho vane zvimaarati gezi tingatengi. Saka mazimbabwenzi, pfungwa yedu ngaibude kunze kwokuti let's not bang our allegiance kuti tikaisa America ndokuti maybe America ikaramba ichiva kumasanctions. Chero vakapa zvakadii, Russia yakapuwa masanctions iri kungoramba ichirova Ukraine, because haaffecte Putin nevamwe vake, anaaffecta the ordinary people. Ndivachashayiwa zvekudya, ndivachashayiwa mbeu, ichadhura, maprize emimbeu ari kudhura, fertilizer ari kudhura, zvese izvozvo zviri kukonzerwa nenyaya idzodzidzi. Saka anongotambura tisu wacho.
Ndikazwa vamangwana vachiti hapana nyika nyangwe ipi zvayo ine kodzero yekutemera Zimbabwe zvirango zveupfumi. Yes, I agree with you vamangwana. Ko kuzvitonga kuzere kwamuri kutaura kuti imi nevana veZimbabwe takaona kuzvitonga kuzere sinzi kubva muna 1980. Ndiko here kuzvitonga kuzere kwekuti bvisawo munzvimbo yatinogara kuchilonga uko munzvimbo yamadziteguru edu kuchilonga, muchitibvisa muchiisa maChina, munoti zviri kutifadza here nai vamangwana? Tiri kurasikirwa nezvinhu zvakawanda mumasango mamuri kutiisira umu. Is that democracy? Vamangwana, ndipindurei ikaipapo apo.
Ndoda kukurudzira vana vadoko vanenzwa manyiti misanopfisa, hakuvana onai zvakaita upenyu vana vadoko vesanopfisa nokumani sanopfisa. Sanopfisa haina kunaka. Sanopfisa tisabvuma kushandiswa nesanopfisa. Sanopfisa haisina chuma. Since 1980 sanopfisa haina zvinhu zvayaita, yaingodya ufumu wakasiwa nemabhumu chete. Ndeufumu hwaingonasi ndeufumu here kuguma kuvaka nyika sanopfisa yavakenyika. Ezve tunyenga yekatema yuti dimu nangabva wakanaka wakanaka. Hapana chakunaka munhu ukazvizotsara mupenyu wako kumba kwako nyange mubhedha chacho hauna. Nyange ukati uroore mukadzi unomutengera unomutengedze chii, haushandi. But unopuwa matendora zvonzi hamba wanita mayuti zanopiefu. Chinhu zanopiefu yakasunungura nyika. Tinati kusunungura nyika chii? Tinati kusunungura nyika titambure. Vakomana mayuti ngatisanyengerwa zanopiefu vakomana. Ngationi chedza chinyika chakamira sei. Mabasa kuzvinhu tambo da jiyan South Africa South Africa yitu mutamu kwa mba basa acha acha waniko South Africa wacho musimbabu mashi nukuda kwa mungu kwa tunungu chii jimu na ngako ijimu na wako vana kani zano pia hapa na usaka na kumungu hapa na chima cha kampu na kashi mtu zano pia kana kana kangaji mtu makambani ngaji mtu azipirele matuma klinika ashande kwa hospital osa ashande zini mshonga zizini zizi zanaka tuwane kuti iti wakanaka
jimbo chakata sana paid preacher unana blawayo ku unana plum tree maboda hiwa ya chikati nduwa aninga aine wano waka wandi waninga wachifambu wa shipinda mfloka sine wano ya wanitu kwa mawinda waniwa wano zikano wana nyingina nene ndu wano tozikano wapurisa anu tuwa hiwa kano tuwa ni mkemu wano tozio uchi afa pa bed bridge pana na nyingi wano shunguru za wano impafo wano chaja wano waitura wano zini hivyo baba wachaja wano maarizi kupenga mapurisa anu tozizio bati apana kana eche ni nombe ito wiki chengetezo wukute sababu yinu chengetezo wano wai mapurisa edu ya chengetezo wano wawo kiliwani wenyu mapurisa please tinokumbiro kuti nzimbo dzakaita saizo uzo ijikara ya mapurisa munu zia ni ashaya asina bojai zaya maa jikara pa nzimbo ito pese pa mangu unkwa mwoto shika mpukia namba za inzi ni wakuru ya mapurisa kutipana pa mkawana mkuzunguru kwa pana pa mtifonere mapurisa ufonere wa panya wana rusunguru kusikota uundu uino 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 kwa inga masia editi nao unuka sasa zenyi mungu kukubiro mkatimu usawa na rukukiri kwa wana kukiri kwa kukiri kwa wano mari kudi mungu sunga mba faitu kiba tire iyo tetara pi mewani za MCM kiba tire iyo
izo zange ziri pfungwa zevamwe vatereri zisine ne Studio 7 isu atina kwa takarere kera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pabasa yairi kuita yakabatana neAustralia mudunhu reIndo-Pacific. Kushandira pamwe kweAmerica neAustralia kuri kusimbisa nekuunza kugadzikana nekubudirira munharaunda yeIndo-Pacific. Pamusangano wakaitwa pakutanga kwemwedzi uno, vamiriri veAmerica neAustralia vakabvumirana kuti nharaunda yeIndo-Pacific inofanira kuramba yakasununguka ine runyararo ichibudirira nekuremekedza miganhu pakati penyika idzi. Kuti zvinhu zvirambe zvakadai, makurukota mana anoti gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken, gurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirira kwenyika vaLloyd Austin, gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika reAustralia amai Penny Wong negurukota rezvekudzivirirwa kweAustralia uye vari mutevedzerizve wemutungamiri wehurumende yeAustralia vaRichard Miles vakazvipira kukurudzira gwara rakasimba uye rinoremekedza mitemo inotambirwa nedzimwe nyika inopa mukana wekugadzirisa zvinhu murugare pasina kumanikidzana uye nyika dzichishanda pamwe chete dzichigadzirisa zvinonetsa pakati padzo. Nyaya huru yakakurukurwa nemakurukota awa yakanga iri pamusoro pezviri kuitwa nePeople's Republic of China iyo iri kukonzera kusafamba zvakanaka kwezvinhu munharaunda iyi. Takabvumirana kufambidzana zvakanaka neChina kuti kukwidzana kusapindira mukusawirirana kungavepo, vakadaro vaBlinken. Vakaenderera mberi vachiti takakurukuravo pamusoro pekurwisa zvipinga mpinyi zvinokonzerwa nePeople's Republic of China muhurongwa hwenyika zhinji, kusanganisa kuvhiringa kunoitwa neChina mukufamba kwakasununguka kwengarava mugungwa reSouth China Sea uye kuedza kweChina kumanikidza kupindudzwa kwemamiriro akaita zvinhu nekuvhiringa runyararo nekugadzikana munzvimbo yakatenderedza Taiwan, pamwe nekuedza kweChina kuvhundutsira dzimwe nyika ichishandisa zveupfumi. Tinofanira kuchengetedza rugare nekugadzikana munzvimbo yakatenderedza Taiwan. America neAustralia dzinoita muonera pamwe mukuti nyika dzemunharaunda iyi dzigara dzichizvitonga dzichironga ramangwana radzo pasina kumanikidzwa kana kuvhundutsirwa. VaAustin vanoti America neAustralia dzakabatana kuunza nekuchengetedza runyararo nebudiriro munharaunda iyi uye kushanda nedzimwe nyika dzinodawo kuti nharaunda yeIndochina igare yakasununguka. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuAmerica, January 6 Committee yakabudisa gwaro rayo zvichitevera kushereketa kwayakaita zvakaitika musi waJanuary 6, 2021, uye kana paine mhosva dzakaparwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Komiti iyi yakatoendesa gwaro ravo kugweta guru reAmerica ichiti iongorore vaTrump nekuvasungisa. MuAfghanistan, vanhukadzi vari muzvikoro zvepamusoro nevamwe vanoda kuenda kuchikoro vakaratidzira nezuro muguta reKabul vachiti vanoda mikana yokuendavo kuchikoro. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tokupai misoro yenhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta epetro nemasendi maviri chete hakuna zvakunobatsira. Tatarisa nenyaya yekrisimasi. Imwevo nyanzvi inoti hurumende haichakwanisi kuita basa rayo nemazvo sezvo isingazivi kuti upfumi hwenyika ndehwevanhu kwete ivo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ichikusiyai muri mumaoko maChris Gande.